mukhuhlane mhaka ya kuti vanoshanda kuDepartment of Immigration vanga vachitora masimba avanga vachizvipa vachiti vane masimba ekuvharira vanhu kana kusunga nekuvharira vanhu kumazuva anosvika zvimasondo maviri pasina kumisa vanhu pamberi pedare. Asi zvataurwa nedare ndezvekuti zvamuri kuita izvi zvamanga muchiti hazvisiri izvo, muri kutotyora ikodzero dzevanhu, muri kuita zvisiri pamutemo. Saka tiri kuona kuti judgment yakanaka zvikuru yauya ichitaura kuti vanga zvichitora Department of Immigration zvaini zvanga zviri kunze kwemitemo.
Asi ka hurumende yanga ichiti dzimwe nguva vanhu vanosungwa vamafunda vanenge vari vaye vanenge vachiita zvekusora kana kuita mabasa anopfurikidza mwero atingati terrorism, nekudaro zvinenge zvichida ka nguva yakati rebei kuti vamboferefetwa nekubvunzurudzwa.
Hazvese izvozvo zvaonekwa zvisinzi hazvifanirwe kunge zvichitomboita kuti zvanga zvichiita hurumende yedu kuti iri kusunga vanhu maforeign nationals vachivanofungidzira tovapara mhosva vozova kuti takavaisa inonzi muchirungu administrative detention yanga vachida kutaura vane immigration. Zvaanzi hazvifanirwi kuita nokuti Zimbabwe haina kungosunga chisungo chete checonstitution yedu muno, kwete ine imwe mitemo yakatoratifya hurumende yedu, mitemo yakafanana naAfrican Commission on Human and People's Rights makosonezi akawanda zvisingaiti atakasaina anota outlaw kana kuti asingatendedzi kuvharira vanhu kwenguva dzakareba. Saka ndozvataurwa nedare kuti Zimbabwe yakatogara yakatozvigamuchira zvokuti hatifani kunga tichiditira vanhu zvakanyanya. Saka mitemo iyoyo ndoyaya kutotanga kutoshanda zvakare. Saka tingoiti zvemusoro medu zvoumbimbi ndoga zvanatsuro nagudo kungofuma tichiti nhasi tine mutemo wakati kana nhasi wekubata vanhu nezvakati vatirombovavharira nekumazuva anosvika 14, kwete.
Ko pamutemo munhu anofanira kugarira mazuva mangana asati aendeswa kumatare?
Pabumbiro redu constitution sainoti munhu can be detained kumapurisa kana kuti kukamba yemapurisa munhu usati wamiswa pamberi pedare for 48 hours. Asi haufani kupfuura 48 hours usati wamiswa pamberi pedare kana kuri kupiwa chance kunzi uapply for bail kana kuri kunzi ureliswe. Izvi zvatanga tiri kuona zvanga zvichiitika kuimmigration ndezvokuti munhu waitogara from mazuva anosvika 14 days usati wamiswa pamberi pedare ndozvarambwa ndozvanzi hatingoiti vane rajo jina.